manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri Chiwabu 19, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMGC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa izvo zvava kuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumiswa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuenda pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyirawo utano hwavo wemaprivate cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official vanobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru, vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tirikunzwa kuti kuungana kwakuita vanhu munokwirwa mabhazi kwakuita kuti vasa tevedzere mitemo ye social distancing zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere checovid-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu uku?
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi wakamirira mabhazi esupo mumazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba. Kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja wakazara kumaroadblocks kwavanenge wakamira, asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira, kana weminisipal police wari kubatsira wanofamba kuti wange wakamira zvakanaka, even zvekuti weutano wachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures evanhu kwavanenge vakuenda wakaungana kudaro, is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma, vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma.
Ko iwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko, imiwo sevagari muri kuutambirawo sei urongwa uhu?
Vagari vazhinji vatakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti awe pasi pezupko, vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matowns ange achishungurudza vanhunzvimbo dzekutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo resesvondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana wecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere checovid-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakaparadzana kwemita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavirus, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti nhengo dzese dziuye nemichina yechizvino-zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare, asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare, nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo vana mudare iri svondo rapfuura. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare iri vapopurai togarepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana runokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati korani vanoita kuti tiinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu kuparamende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauyi havo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi navo.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo, vaCharlton Wende, vaProsper Msiami pamwe naamai Lillian Timvias muparamende ne MDC inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete, uye ZANU PF ine nhengo dzinodarika mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe bhiri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibhiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2. Pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid-19, paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri mumatunhu ese munyika. Mune monyaya dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Gweta redomboshava Residence Trust vao Beshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Chakadaro magweta anga achimirira velocal government nemagweta anga achimirira goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isu takanyengerwa kana anga akatudza kuti matare mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvinhu izvi nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo. Saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatonderai Murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hazvigoni kuti kanzuro inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo zvimwe zvinhu zvese ichisiya zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nestress. So tiri kufara semaresident kuti haiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita sechitungwiza chinoine Epworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kwecovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare repamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paseta House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisa chigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security SADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuk Tamborinyoka vati Zimbabwe haikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yavaMnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa havagone kuita chia wetroika organ vachidiscussa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens yemuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe navana Netsai Marowa. Hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita muzvigevenga zvokufundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yevana yezimbabwe saka ivava vagone kutaura nenyaya yesecurity yemusadhak iyo security yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government
zvichakadai vamwewo vati vomusangano wekomiti yesadhak vatarisawo zviri kuitika kulesutu uku mutungamiriri wehurumende yeko vatomas tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka musangano wetroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi-chimbi pachityorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere checovid-19 vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri wezambia vamokwitsi mosisi vanove mutungamiri webotswana pamwe nemutungamiri wemosambique vafilipe jacinto nyusi avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoiturira mamiriro akaita zvinhu kumoza Mbik, zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera
Kunyangwe hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuamerica kana kuti 1:25 mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55 Izvi zviri kureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yezanupf vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert muponda
vanhu vachiri kuita zvekutengeserwa mari musi mastreets ari kunzi mapercentage aya yekuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 eco cash unonopiwa iri $60 And the dambudziko riri kuti rinyatsogadzirika Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma10 nema $20. Asi dai pasvika mari yakwanisa kusvika pa $200 yakabatana. Tinofanga kuti tine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne $200 yakabatana. Sezvo zvakaita South African rand. Because that South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore, we should have a circulation currency. At least yakada kufanana ne South Africa. Ndozvoreva izvo kuti munhu akapinda mbengi paya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nuti kata za 10,000 yacho hapana zvakawanda zvaitinyatso utenga nuti mari yedu ya dzikire yatingati depreciation ya
vakurudzirawo kuti vanhu vashandise nhare mbozha mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda
ngatirifanire kuramba tichiramba tichiencourage kushandisa yatinoti mobile money kana electronic money iyaye swiping kana yeko kishine nhingi ngazvikurudzirwe such that it's more acceptable widely and my prices e cash ne eco cash ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana ipapo ndopo kuti financial intelligence in the reserve bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita mouth tire pricing
mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara
mukuisoma ya denomination notes uku zvakureva kuti Money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduced kwa in terms of my new higher denomination notes zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe yakungokwira nekuti makawedzera sa money supply munyika economy isiri kuwandudzika zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods tiri muchronic high inflation ende kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyper inflation zvatakamboita muna 2008 ende pari zvino pane pressure kuhurumende kutenge chiwezera uwandu wemari muekonomi wachiedza kurwisana nematambudziko aunzwa ne COVID-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora 10 anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika chiuru chimwe chete, kwete madhora mazana matatu pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vainge vodzora dhora remunyika sezvo zvisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise mari dzevamwe, vachiti dhora iri raizodzoka nekuti kuramba nyama yechidembo hunge uine tsuro.
Kana uchi na nyika yekwako idaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa, nekuti izvi zvakamboitwa nevaimbova governor wereserve bank of Zimbabwe vaGideon Gono, vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaGermany makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti panguva iyo nyika yakavharwa, vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa Muzvare Beatrice Savadye vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai, nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I have witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokonga arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers. Vakataura kuti panguva ino yelockdown, because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde pachena. Yes, semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita seCovid-19 ipapa. Ndopatiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboita hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vati vauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu, pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyadziso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko, vauya mushota vanosvika 31. And titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana gokwe vekuti hatisi kutokwanisa because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva ikoko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzirikumbunyikidzwa?
Hongu, hatisi kungovapa pekugara chete. Pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekuRoots nemamwe masangano akasiyana siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown. Kaita sekunana adult rape clinic, vanazwala, vari kubatsira vanhu panhare ipapapa kuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo, achida kuzvati oita sei, anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo runoita kuti abude musituation iyoyo ari kumbunyikidzwa.
Vanga vari Muzvare Beatrice Savadye, murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. yashika nguo ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Toko ngati kurukure pa VOA Shona maswera sei ama dzangu matimana ayo pasirese kwa mori kwakasiyana siyana tiri muno muzvisavane aiwa nawo yekorona itikungoinzwa kune mamwe matunhu yedu yemuZimbabwe kunana Harare nawayo mashonaland musoro ikoko Midlands hatisati tanzwa yedu kana kesi imwe chete. Uye mukati medhorobha redu inongova njake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka munoti kutengesa zvitengesa zvataiti nazvo unokuzvisa nekuchakanaka chose panhau yecoronavirus asi tinoramba tichingotimiramato ngatizvichengetedzei nezvinotaurwa panhau yeutano kugeza maoko maface mask social distance tichengetedzeke neutano hwedu panguva yecorona ino iyi.
Ndini Amiko Nesbet Munjanja ndiri kumaputo zvangu. Tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha. Mbasi yakamiramira chaizvo, saka kutaura kuti kwatinoita izvozvi mabhazi akatotimirira patinopinda napo pabhodha apa pachikwarakwara pasango bhodha post pandone masiku matatu aripo izvozvi akatimirira. Saka mangwana vamwe vaida kutopinda parodhi vanohurongwa hwavapera, vamwe tichiri kumiramira. Otherwise mande ndinofunga tinopindawo munzira. Asi embasi yakatibatsira zvikuru, taakutofambawo kuenda kumba. Tenge tatambura kuno kutavharirwa kuno kusingafambike. Of course kuno kwakunani tenge tichishanda zvedu, but kumba home is always best. Tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Mnyori mukuru wemusangano revadzidzi reATUS vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika, uye mukuru wemusangano rinorira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savadye. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na8pm apo ini Mike Hove we Studio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa che The Connection na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa kune vechidiki sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu, uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uvandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare, kuHarare International Conference Center, pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA.